Tina la jonga kanje mili sekutaura kwati kamboi chamuchirongwa chapfuura mutangano wakapera zvakanaka sezvo vakapindwa nemadzimambo nemasabini ayo ari pasedi mukutungamira kwatinoita matunhu musangano uyu wanga wakazembera zvikuru kunyaya yetsika nebudiriro tichitaura kuti tsika ngadzive dzinotungamira kuti vanhu vave nemukuriro vanhu vaiiri tichibudirisa nyika dzese nyika yedu yezimbabwe kana mabatarita vajonga kandemiri nyika yechina yakazembera zvikuru kunyaya yetsika dzimwe ndidzo dzavanotungamidza pamberi kuti nyika yavo ichibudirire tinongonzwawo muzvivhitivhiti kuti china ichazenge yaglobal nation panyaya dzebudiriro chinese takavaona vachouya kunoku tinosangana navo vanenge vane zvikafu zvavo nezvimiti zvezvi zvavanenge vachijongera chikafu nazvo saka budiriro ndoiunza upenyu kusingakoperewo kune dzimwe nyika vajonga kandemiri
tinoona kuti madzimambo makapa zvichemo zvenyu kuhurumende mune nguva here yamakavimbiswa kuti zvinenge zvagadziriswa
zvichemo zvinogadzirika vajoka kandemiri sekutaandiraita kuti vana vembo havasumire nguva imwe chete zvizhinji zvinogadzirika zvimwewo zvoramba vajonga kandemiri asi tarisiro inenge iri yekuti zvinhu zvigadzirike
tinoona kuti madziche akapihwawo mikana yekuti vange vachirapwa pachishandiswa inonzi pachirungu public service medical aid society tinonzwa kuti makaziviswa kuti zvimwe zvinhu zvichange zvichibatsirawo madzimambo makatambirawo sei rubatsiro urwu
rubatsiro urwu takarutambira nemaoko maviri vajonga kandemiri zvinove zvinhu zvanga zvatinonokera zvikuru asi hazvireve kuti hatinowo chamuviri chatinokanda mudariro kwete isisiwo tinenge tichitoti pakupera kwemwedzi munhu ane gahura anobhadharawo public service medical aid society tinengezvotuisirawo saka inyaya yakanaka nekuti munongozivawo kuti madzimambo wanga uchitambura zvikuru kasina utano hausi munhu hakumararamiro anotinetsei saka inyaya yakatambirwa nemadzimambo nemufaro wakanyanyisa zvikuru inoita kuti madzimambo vazhinji vanga vachitambura nenyaya dzekuti varapwe vakwanisewo kuzowana mukana wekuti ndida unoonawo muchiremba weprostate ndida unoonawo chiremba wemaziso ndida unoonawo chiremba uyo zvimwe zvinhu zvanga zvichitiremera zvikuru pamubhadharo inenge ichidikana nana chiremba hurumende ipapo yakarwaimire nekuti madzimambo vaitambura zvikuru panyaya yekuti vangarapike zvakaita sei
kune vamwe vanotiwo hongu mambo aakubatsirika ko vanhu vake
hongu ipapo vanoda kunzi patarisiswe zvako asi munongozivawo nyika dzetinokuna naafrica u isisu tichiri kubudirira zvinenge zvatisiyanei nekamuri ikoko munguva inotevera inyaya yatinongoramba tichisimudzira kuti hatiwanei zvekuti vanhu vari muzimbabwe vese vavane mukana wekuti varapike zvinova zvinoita kuti zvireruse dambudziko rekumhanya mhanya muno mutina mamissionary hospitals macountry hospitals madistrict hospitals iwayo achikareruka zvikuru zvekuti muno mumareserva matogara izvi mune mamission hospitals asinganyanyorenera vanhu zvakanyanya zvekuti wakatakura dhora rako kana pombe yako inokwanisa kuwana kuti urapike zvino zvongotiremeiwo nekuti chirwere chauri kurapwa chinenge chakaremawo zvakaita sei kana kuti chinenge chakakurowo zvakaita sei asi ishuro yangu kuti vanhu chokwadi vatotungamirira vanda kurapwa nekuti pasina vanhu hapana umambo
tinonzwa zvichinzi madzimambo anofanira kunge vari vanhu vasina mapato avanotsigira kumisangano yakadai zvinhu zvamunombokurukurawo here kucheuchidzana wose madzimambo kuti aiwa tinofanira kunge tiri homwe yebenzi inokumba zvese nekuti hatina kudivira tinofanira kunge tichirerekera
zvinotaurika kusaziva vajongwa vamenei kuti vatunhu atiri vanhu vanobata sei nyaya dzematongerwo enyika asi kuno matunhu edu ini ndiri kudunhu remacentrum tinongokurudzira kuti vanhu vagare vari murunyararo vagare vachitsigira urenga hwehurumende kutongoti isisu tinokudzidzwa neherembada kana kuti nderemere ratinenge tisingazivi kuti rakafunirwa kuti tiri vanhu vanoshoropodzwa sekunzi izvo munoita zvakati nezvakati asi vakazozvitenengura zvinhu izvozvo vajonga kambemberi unonyatsoona kuti aa kumambo vari kungodzorwa mafuta ehwai yavasina kudya sei isisi kurudziro yedu ndeyekuti vanhu ngavagare murunyararo munhu ane kodzero dzake tichingofamba takadaro vajonga kambemberi.